zvina kandina tapiwa mwana wawo tichironga kuti izvo tinga unoziya munyika munomo kuti munhu ave gamba unototaura nehurumende iripo saka tanga tichitaurana tichitoronga tsamba saka ndataura naonorable mutezo wemanikaland saka vadi tsamba vakamira tsamba iyoyo kuzi vaditi izvo tsamba iyoyo ndoda kuenda nayo kuna vamadiro vari kutosangana navo mangwana saka munhu anotambirwa nemapato ese kana kumdct zano pf mdcn even vana dhavengwa unhu unotambirwa nevanhu vese vanhu nhasi wese ndasora achingofonerwa vachingochema neni vanhu kuti sorry mr semwayo tarasirwa negamba izvo zvinhu ndakachitaura nevanhu vechechi chaivo United Church of Christ in Zimbabwe vachingochema neni kuti tarasirwa negamba saka tine chivimbo kuti vamugabe vachatambira chikumbiro asi ndoziva resta story semunhu usikadi kukumbirwa kuti aitwe hiro nokuti munhu wese anoziva kuti igamba
Semwai mungatiudzawo kuti makashandawo imi namaestole vanga vari munhu akaita sei chaizvo
maestole ndakashanda navo kwe about 10 years kuchuru famu vakaita famu ravo rainzi churu famu nandamaning stole vaichengeta vanhu vachipa vanhu dzimba mastend vanga vasina pokugara vachiita farming vachitengesa zvinhu zvavo vachibatsira vanhu vakawanda kuglenview kubudiriro nekuchipinge vane zita rakanaka stereki semunhu wakanaka waida rudo vanga nerudo nevanhu semunhu zve wakarwira nyika ndinoumbowo wokuziva kuti vanhu vakafaita zvikuru nderimwe gamba revamwe vakarwira rusununguro rwenyika inei
vanga vakakosha zvakadii kubato renyu imi
maestola vanga vakosha tarasikirwa negamba nokuti vaibatsira nemazano nemari unongoziva politics dzinoda mari yakawanda kufamba muchiyo muchironga musangano